mambo kadzi Elizabeth vanga vari munhu anodikanwa zvikuru nevanhu vake. Ava munhu anga ane dedication ane kuzvipira mubasa rake roumambo kadzi. Zvinoonekwa nekuti mazuva maira apfuura vakanga varitori pakati pekutambira mutungamiriri wehurumende mutsva nekutambira kusiya basa kwemumwe mutungamiriri wehurumende Boris Johnson nekutambira muzvari Liz Truss. Tungoti maawa angangopfuura makumi mairi nemana 24 hours mashoko robva rasvika rekuti vashaya. Saka zvinoratidza kuti munhu anga akamira pabasa rake kusvika pakupedzisera. Zvekare nyika ino yeBritain vanhu vanofarira vanoda mambokadzi wavo, vanoda unhu hwavo, vanoda culture yavo, vanoda magariro avo, zvekuti iko zvino zvichitaura kudai so kuBuckingham Palace vanhu vakazara pagedhi vari kuombera maoko kuratidza kuremekedza mushakabvu mambokadzi Elizabeth. Vamwe vekuScotland vakazara kuScotland. Zvinoratidza kuti anga ari mambokadzi aibatanidza vanhu, nekuti maScottish, maWelsh, maIrish vese kunyange vane pavasingawirirani vakaungana padzimba huru pamizinda yamambokadzi vachiratidzira kurwadziwa nekushaika kwaita mambokadzi.
Zvinozivikanwa here kuti vakashaya nei?
Vari kungoita kuti mambokadzi vanga vasinganzwi zvakanaka. Hakuna ati audzwa kuti chii chaizvo chazoita kuti vazorore zuva ranhasi. Asi mazuva aisi apfuura aya vambo vanga vari kungooneka kuti nguva nenguva pane nguva yanga vaakutadza kufamba, vaakufamba vakabata mudonzo semunhu aimbofamba asina mudonzo mazuva ese. Saka hakuna atinyatsotaura kuti chirwere chaita kuti vazorore chii, but kune kufamba kwenguva zvichazotaurwa kuti chii chasimbisa. Machana chiremba havana kutsanangudza kuti vanga vachisimbirwa nei, asi vaingoti vanga vasinganzwi zvakanaka.
Dr. Mavaza, zvino chii choitika apa? Ava kutora chinzvimbo chamambokadzi Elizabeth ndiani?
Mambokadzi pavangoshaya zvanga zvakagara zvakatorongeka kare kuti mwana wakomana wavo Dangwe ndiye anotora umambo. Saka agadzwa umambo pangoshaya mambokadzi ndi mwanakomana wavo ainzi Charles, iko zvino zvaakunzi mambo Charles vechitatu. Uyezve tinoti pakugadzwa kwavo kwavanoita simba kana kuti pachirungu power haifanirwi kumbosiiwa isina kuzadzikiswa, kana kuti you can never leave the power in a vacuum. Saka mambo achingoshaya mambokadzi achingoshaya mambo Charles achibva angogadzwa privately, but kuchazova hako nezuva ravachazoratidzwa kuvanhu samambo Charles vechitatu.
Vanhu vanoona sei mambo Charles vechitatu ava? Vanodiwa zvakadii?
Sezvaitika nhasi kuti atotanga kudaidzira kana kuti chidaidziro chikuru Prime Minister venyika ino vaStruss vatodaidzira kuti long live the king. Zvoreva kuti tatoshandura madaidziro anga ari panguva yese ainzi long live the queen for the past 70 years, tatotanga nhasi kuti long live the king. Zvinoitika ndezvekuti mambo umambo hwemunyika muno hauende kunovhoterwa. Saka kuti unyatsoziva kuti vanhu vanofarira uyu here, hatina geji yatingaratidza nayo.
Dr. Mavaza, munofunga kuti kuchinja kuti mambo namambokadzi Britain uku kuchachinjawo here ukama hweZimbabwe neBritain?
Ongu, pachava nekushanduka kwakati kuti ndinoda kuti muzivise kuti mambo Charles ndiye munhu akauya kuZimbabwe patakaita kuzvitonga kuzere. Ndo vakapa Zimbabwe mureza wedu, vachigovana mureza uyu vachipa kuna vaMugabe. Asi pasina po kudaro, mambo haana chakanyanya kuwanda chaanotaura pamusoro pedzimwe nyika, nekuti haaiti nezvematongerwo enyika yatingati political leadership. Anowana matongerwo enyika ndi prime minister. Chaka ukama hweBritain neZimbabwe ndinoona kuti hausi kushanduka nekuda kufa kwamambokadzi.